Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 4 2024 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anoti mbavha dzakaba $4 million kubulawayo nezuro hadzisati dzasungwa. Imwe nyanzvo munyaya dzezveupfumi inoti mari yeZig ndiyo mari ine uremu hwakaderera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino. Vaimbova gurukota rehurumende vachinga Dhube vakashaya nezuro vanoitwa gamba renyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti mapurisa achiri kutsvaga mbavha dzakaba mari inosvika mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica kana kuti $4 million mubhanga reEcobank mubulawayo nezuro. Vanhu vatanhatu ava vanonzi vainge vakapakatira pfuti vaine motokari yerudzi rweFord Ranger chena. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaNyati.
Serefeta, kana tine mashoko ekupa veruzhinji kana vaterere nhau tichakuudzai but chatinongokumbira vanhu ngavambopa mapurisa mukana wekuferefeta nyaya iyoyo.
Ko, takambonzwa vamwe vakutaura pamadandemutande apa kuti vanhu ava vabatwa ichokwadi here?
Isusu semapurisa tinozvitaurira tega, hatitaurirwi nevamwe vanhu. Saka zvatinotaura isusu ndozvatinenge tichiita. Zviri kutaura pasocial media isusu hatizvizive.
Ko, kana paine vamwe vangaita umbowo kana kuti vanenge vakaona kuti vanhu ava ndianani sezvo vanenge vangori pavhidhiyo, munokurudzira kuti vaite sei?
Ndofunga kubva nezuro kusvika nhasi takataura nzira inokwapa kuti veruzhinji vataure nesu kana vaine mashoko kuti vashandisa iwhatsapp number yedu 071280017703631. Isu mapurisa tinozvitaurira tega, kwete kuti vanhu vari pasocial media vanenge vasina chokwadi vanyepererana.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Steve Hank avakambo vachipanga mazano chivatungamiri venyika yeAmerica vane chitsama vanyora padandemutande ravo reX kuti mari yeZig ndiyo ine uremu huri pasi munyika dzepasi rino zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Vati veZimbabwe nekuda kwekudhinda mari yakawandisa ndiyo ine mitengo yezvinhu inodhurisisa zvichienzaniswa nedzimwe nyika. Pakukwira kwemitengo kana kuti inflation yepagore, vaHank vati Zimbabwe iri pachiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi masere nemashanu kubva muzana kana kuti 1,385%. Sudan iri kutevera Zimbabwe uye ine hondo zvinhu zvakwira nezvikamu zana dzodzokorora zvinhu zvakwira nezvikamu mazana matatu nemakumi masere nemaviri kubva muzana kana kuti 352%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata chipanga mazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Wongu mari yedu yakasimukira zvakanyanyisisa mari yedu yemaZig, asi ndingada kutarisa kuona kuti panoshayiwa mari simba yenyu yenyika. Kuverengedza kwacho zvinoreva kuti mayusa anenge arimo mumari iyoyo anogona kubudisa chimiro chekuita sekuti mari yakakura zvakanyanyisa. Izvo inyaya yemutengo wemari yereti.
Mungajekesa ipapo?
Nekuti kana reti chinodonha zvakanyanyisisa zvinorava majuta nyanga asina kuwanda uwandu hwavo anongokwira chete nenyaya yerepi asi handira kuramba kuti tine mazigi akanga ati wandei munyika medu panguva yatingati yatakabva patakatanga kuisa urongwa hwemazigi kusvika pari zvino tingangoti kuti ndinatopai chimiro chacho sezvachiri tingangoti isusu mari yedu inokosha inoshandisika zviri nyore inotariswa kana tichitarisa panyaya yekukwira kwemutengo kwezvunhu yechikero chokwira kwemutengo kwezvunhu yemazigi inonzi reserve money yakakwira zvakakusvika pa tingangoti mabhiriyoni matatu nezvidimbu zvisere 3.8 billion.
Ndiri inoyo
mwedziwa waAugust watakabva uyu asi achibva pamari ingasvika pamabhiriyoni imwe chete nezvidimbu kuda zvitanhatu 1.6 billion mwedzi wacho wekumashure watakanga tabva uyu.
Izvi zvinorevei?
Zvoreva kuti takatarisa isusu pabhanga redu tichiverenga handisi kuziva kuti vahangi avo vanomawana kupi mashomawo but isusu pahurumende takanga tichiti mari yedu yakakwira zvisina kusvika ikoko kwavari kutaura hatire kuti haina kukwira zvayo asi kuti haina kukwira kusvika kwavari kutaura ikoko.
Chipangamazano chereserve bank of Zimbabwe vapersistence Gwanyanya vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abato munyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology.
Tingati muzvinafundo Stephen Heng vanyatsokubaya dedende mukanwa namiriro akaita matambudziko eZimbabwe nechikonzero chiri kuita kuti zigi ridone. Pakuparura kwavaita research yavo yavaita vanoratidza kuti mari yenyika yekadimani supply yakawedzera ne 246% per year compare between now September neOctober naOctober wegore rapfuura. Izvozvo taizvitarisira kana muchikutondera paprogiramu ino takambozvitaura kuti language yekutaura governor wecentral bank yekuti not under my watch I want print money ndeyenhema.
Nechikonzero chei?
Nekuti Reserve Bank payakangoparura chirongwa chekuti inotora 25% yemaexports aitwa nekambani. Kambani ikatengesa zvigadzirwa zvayo kunze kwenyika sekuti yatengesa zvinodhura $100, $25 inotorwa neReserve Bank vobva vapiwa mari yacho iri zigi ishandisa official exchange rate. Izvozvo chete vanonge vatoprinda mari nekuti mari iyoyi iyi ye-$25 inoda kuti inge ine mari yezigi yaprindwa. Saka ndosaka muri kuona kuti pari zvino uwandu hwemari munyika hwawedzera ne-246%. Vamushaya vanhu vari kuprinda mari. Mitengo yakwira ne-1385% sezvaonekwa nava Stephen Heng. Vari kuAmerica vari kuzviona variko asi maZimbabwe vanosangana nazvo mumashopu direct vachiona mitengo ichikwira zuva nezuva.
Ko ikoku dzikiswa kweuremu hwemari yezigi kunorevei chaizvo?
Ipapa pakatowedzera Reserve Bank rate kubva pa-13.56 kuenda pa-25 vakatokwidza mutengo automatically nekuti hakusina shopu inonge ichishandisa rate ye-13 yaakutowedzera mapurize yanechi ne-25 mamwe mapurize ekublack market rate yako ma-45. Saka dambudziko riri kunosangana nemutengi nemushandi. Hurumende yainyatsa kuisa vanhu panguva yakaoma.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology vari parunhare kuSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Varairidzi vemuzvikoro zvepuraimari nesekondari vanoti hurumende inofanira kusimudzira mari dzavo dzemihoro uyezve kuvawanisawo zvikwanisiro zvakaringana zvokuti vaite basa ravo nemazvo. Mashoko evadzidzisi aya anouya kuZimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kwevarairidzi reWorld Teachers Day mangwana. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nhasi yacherechedza zuva revarairidzi reWorld Teachers Day ichiita mhemberero pachikoro chenevana Primary School kugokwe apo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachiti iri izuva rakakosha zvikuru rekupembedza mabasa ari kuitwa nevarairidzi munyika. Vandoro vanoti varairidzi vaungana kubva kumatunhu ose gumi enyika vachicherechedza zuva iri iro rinopembererwa musi wa5 gumi guru gore rega rega.
Varairidzi vedu vanhu vatinonzwa manyukunyuku kuti tinavo. Nyika yeZimbabwe iri pamusorosoro panhau yatinoti literacy pasi rose. Tinofara chaizvo.
Asi munyori werimwe sangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa vari muzvikoro zvepasi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanoti havaoni chekupemberera pazuva iri nekuti vadzidzisi vari kunonga svosve nemuromo.
Varairidzi vakange vaita participate mumaactivity yayo vaakuwanikwa vachasungwa, vaakuwanikwa vacharohwa, vaakuwanikwa vachadzingwa mabasa.
Mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi vari kumaruwa reZimbabwe Rural Teachers Union vaGibson Mushangu vanoti vadzidzisi vari kumaruwa vanodawo kutsigirwa zvakanyanya sezvo vaine nhunha dzakati wandei kudarika vamwe vavo vari mumadhorobha.
Kuva pakana mabhazi anovatakura kupera kwemwedzi chavo vari mumaruwa vachienda kunotenga zvinhu zvetinotenda kutipawo minda yekurima. Saka zuva iri tinoricherechedza takanyanya kurirekera pakuti simba remurayiridzi weparuzevha ngarirambe richitendwa zvinoenderana nekubata kwaanoita.
Vadzidzisi vanoti vari kusanganawo nematambudziko ekutadza kuenda kuzvipatara panguva dzekurwara sezvo vazhinji vavo vasingakwanisi kubhadhara mari dzemamedical aid. Vanotiwo basa ravo iro raimboyemurwa zvikuru munharaunda rava chiseko chenyika sezvo vave kutadza kuita zvavaisimboita makore ekare zvinosanganisira kuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro, kuvaka dzimba, kutenga dzimotokari uyewo kupfeka mbatya dzinopa chiremerera nezvimwe. Vandoro vanoti zuva ranhasi iri harisi rekunangana nekutaura zvinetso zvevarairidzi zvekuti mihoro yavo yakamira yakadai nezvakadai nezvakadai.
Izuva rekuvapembedza zvavari kugona kuita kuti isusu education system yedu ikwiridzirwe.
Kunyange vachidaro zvavo Vandoro, munyori musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti mudzidzisi wemuZimbabwe chava chiseko chenyika.
Asi tinongoramba tichikurudzira hurumende kuti zivai kuti imimi kuti muzotonga nyika ino makadzidziswa. Saka toramba tichingodzokorerapo kuti varairidzi vakapuwawo mari inotenga, vachikwanisa kuendesa vana vavo kuzvikoro, vachikwanisa kuzviraramisa, zvinobatsira nyika.
Mumwe mubereki wevana vaviri vanodzidza paMaterera Primary School kwaSeke mudunhu reMashonaland East, Muzvare Success Sampambi, vanoti sevabereki vanewo musenzekete wekubatsira hurumende kuti vadzidzisi vararamewo upenyu huri nani.
Ndofunga kuti ngavaite maprojects muzvikoro. Tikangoziva kuti kuchikoro kwevana kunotengeswa huku ende hadzisi dzechikoro, dzidzi dzematicha. Toziva kuti panorimwa hohwa pachikoro, tinoenda tichinotenga tichivasapota kuti vabereki.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvedzidzo uyewo vari munyori wemabhuku akamboita mudzidzisi kwemakore mazhinji vatonderai Matema vanoti zvakakosha kuti paitwe mubatira pamwe mukusimudzira upenyu hwevadzidzisi sezvo vanhu ava vakakoshera nyika zvakanyanya.
Ticha kana murayiridzi ndiye anopa hwaro hungave hunhu, saka ticha munhu akakosha zvakanyanya.
Asi kunyange vadzidzisi vari kuti vari kusangana nematambudziko akawanda kudai, hurumende inoti iri kuedza nepesi painogona kuti nhunha dzavo dzigadziriswe. Chitatu chadarika, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa kuti vashandi vese vehurumende vanosanganisira vadzidzisi vachawedzerwa mari dzavo dzemuhoro. Zvichitevera vimbiso iri kupiwa nehurumende yekuti ichagadzirisa mihoro yevashandi vayo kusanganisira varairidzi, vakuru vanoti tinotenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare. Ndini Tobias Mudzingwa.
Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa muchingurika shiri, vazivisa mhuri yavachinga Dhube vakashaya nezuro kuMater Dei Hospital muBulawayo kuti vapiwa chiremera chegamba renyika. VaDhube avanga vave nemakore makumi masere nematatu ekuberekwa vanonzi vakashaya nechirwere cheitsvo. Retired Colonel Dhube vaive murwiri werusununguko uye vakambova gurukota muhurumende. Vainge vari kudivi reZipra munguva yehondo. Vatereri, tinokukurudzira kuti mutevere WhatsApp channel yedu, apo patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp, dzvanyai pakanzi updates, nechekuruboshwe, motsvaga VOA Shona, modzvanya pakanzi follow. Apadiwe link kuti munge muchipinda. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvehuwandu hwevanhu vaurayiwa nemafashamu akakonzerwa nedutu mupengo Helen, uwo unonzi huri kuramba huchikwira, vanhu vanodarika mazana maviri vachinzi vakanga vaive kuzivikanwa kuti vakafa pakupera kwezuva nezuro china mumatunhu eAmerica anoti Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia neTennessee. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashanyira mamwe ematunhu akakanganiswa nemafashamu aya anoti Florida neGeorgia vachizvionera voga kuparadzwa kwakaitwa nemafashamu aya. Vanhu vakawanda vanonzi vakasarawo vasina misha, zvekudya pamwe nemvura yekunwa, uye mimwe migwagwa mikuru inopinda matunhu aya inonzi yakakanganiswa, izvo zvanga zviri kukonzera kunonoka kupinda kwerubatsiro. Mukuziya nezvedambudziko iri, tabata chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Simbiso Ranga, avari mudunhu reNorth Carolina.
Mafashamu aitika aya anga asingatarisirwe kuti achasvika kunzvimbo idzi. Sezvatinoziva, Hurricane Helen yanga ichinzi iyo chanyanya kubata Florida. It seems my areas akaita sana Asheville, North Carolina, Knoxville, Tennessee, zvoita Georgia neSouth Carolina akazoaffectwa zvakanyanya zvanga zvisingatarisirwi. Saka sezviripo izvozvi, kune vakasarasikirwa noupenyu, vamwe havasati vaitwa accounted for, asi hurumende yekunoku yaita iyo kuti even military iende inobatsira, nekuti zvipatara zviri overwhelmed. Mamwe macompanies like anogadzira mafluids atinoshandisa muzvipatara ari in those areas akaaffectwa as well. So it's a lot and we pray for everyone in the region.
Asi tichiona mashandirwo ari kuitwa nevanopa rubatsiro nekununura, muri kuonawo here vari kufambirana nedambudziko iri?
Panditi kuona vari kuita the best they can, nenyaya yekuti mafashamu aya aaffecta madifferent sectors eeconomy kana kurarama kwevanhu munzvimbo dzakaaffectwa sana Asheville. Izvi zvinosanganisira kuti cellphone provision, saka macellphone companies like vana Verizon nana AT&T vari kuita what their side. Kuita infrastructure yakaitwa disrupted, including my interstate, my highways. Kuna inonzi FEMA, Federal Emergency Management Agency, iri kuita one side, and kunza vakaita military to make sure even zvipatara zvingange zviri overwhelmed zviri kuwana support. So I think that, of course, you want recovery to happen sooner, but I think they are doing whatever is possible. And Biden kunoku vakati ivo, whatever my resources are needed, they will be made available.
Chikafu nemvura, vanhu vari kukwanisa here kuzviwana vari munzvimbo dzakaaffectwa kana dzakakanganiswa namafashamu?
Zvakaita semvura vakandimire, kune mamwe macities asitori namvura izvozvizvi, nokuti water infrastructure yavo yakakanganiswa.
Vanga vari chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Simbiso Ranga, vari mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica, vari parunhare neStudio 7. The Voice of America. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti. Muchaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Gore rapera Haiti yakasiya padikidiki kuparara zvachose. Zvikwata zvezvigevenga zvakaparadza guta guru. Utungamiri hwezvematongerwo enyika hwakaparara. Mhirizhonga yakapararira nenzara yakasimudza musoro. Kubva ipapo, America nevainodyidzana navo pasi rose vakabatana kubatsira vanhu vemuHaiti munguva yavo yekuda rubatsiro zvakanyanya. Pachiitiko chakakokerwa neAmerica parutivi pemusangano weUnited Nations General Assembly, gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakataura nezvebudiriro yaitwa neHaiti mumwedzi mishoma yadarika. Nyika iyi yave nemutungamiri wehurumende mutsva, chikwata chemutungamiri wenyika chinofano bata matomu kana kuti Transitional Presidential Council nedare remakurukota munhano yakakosha yekuenda kusarudzo dzakasununguka uye dziri pachena, vanomwewo vapfumbamwe venhengo dzekanzuro inofanofambisa sarudzo kana kuti Provisional Electoral Council vakadomwa, uye chikwata chemapurisa enyika dzakasiyana-siyana chiri kutungamirwa nekinya chemultinational security support kana kuti MSS chakabvumidzwa neSecurity Council chiri kupa rutsigiro rwakakosha kumapurisa eHaiti eHaitian National Police. VaBlinken vakati mapurisa eKenya anodarika 300 nemakumi masere vari muHaiti vakatuma masvondo akawanda adarika zvikwata zvekutanga zveCARICOM zvakasvika kubva kuJamaica neBelize. VaBlinken vakati vanotarisira vamwe kubva kuJamaica neBahamas kuti vachatumirwa munguva pfupi inotevera. Vakati vakaona huwandu hwakati kuti hwemotokari dzeMSS nemapurisa vachiti Haitian National Police neMSS vari kuwedzera mabasa ekuchengetedza vachitenderera zvino ungwaru. Zviitiko izvi vakati zvine urongwa huripo hwekuchengetedza kodzero dzevanhu nekusunga vose vanenge vatsaudzira. VaBlinken vakati pachine zvimhingamupinyi zvikuru vachiti America inoramba yakazvipira kubatsira zvinodiwa neHaiti pari zvino nekuronga budiriro yayo mune remangwana rakareba. VaBlinken vakati vatumira mari inodarika mamiriyoni 300 emadhora yekutsigira chikwata chemultinational security support motokari dzemapurisa dzakadzivirirwa, zvihovha, magogorosi ekushandisa usiku nemadhroni. Vakati zvezuva iri vakanga vachizivisa kuti vari kuisa imwe mari inoita mamiriyoni 150 emadhora yekutsigira Haitian National Police kusimudzira mabasa ekudzivirirwa kwekuparwa kwedzimhosva munharaunda nekugadzira hwaro hwekuti Haiti imuke nekugadzikana. Gurukota iri rakazivisa nezvezvimwe zvirango zvekutsigira, kusungwa nekutongwa kweavo vari kushungurudza vanhu muHaiti. Vakati varipo kuda kutsinhira kurudziro yeHaiti yekuti rutsigiro rweMSS ruwedzerwe kuwanisa mari, mapurisa akawanda, motokari dzakadzivirirwa dzakawanda, madrona akawanda, zvihovha-hovha zvakawanda nemajenereta akawanda. VaBlinken vakati vanhu vose vanofanirwa kusunga dzisimbe vachiti nguva yekuita izvi ndiyo ino. Vakawedzera vachiti kuchengetedzeka kweHaiti, utongo hwayo hwejekerere, remangwana rayo, zvose izvi zvinobva kumatanho ari kutorwa naivo nevamwe vavo vari pamwe chete. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika muHaiti. Amaiverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko pano paStudio 7. Asi hamuchapa vanhu nhau here kana vakumbira, kana kuti hadzisiridzo nhamba dzinoita kuti vanhu vapihwe nhau?
Pastudio 7 mazora sei hamadi vateereri nevashamarari. Koiye Munangagwa anobvisa vanhu mumisika, vanhu vasina mabasa, kwadiko kungoenda hake usiku ondovhurwa. Kundovhura usiku sezvaanoita maelection, handi vanoba usiku. Ndozvavanofanirwa kuti vangeita izvozvo. Pano kutambudzise mweya yevanhu, vanhu vari kutsvaga chikafu, vari kutsvaga maschool fees. Uyu anotaurawo hake, uyu anotaurawo nezvake zvemazigu. Mumwe uyu handifungi kuti ari muno muZimbabwe. Apa ari kuti US hatisi kurida. Saka munode chiima chidzoka yaka kubhondi kuya kwamakabva kudhara. Zigi rakonewa.
Studio 7, ndinokwazisai imi vashamarari vose muri dzenyu, uye aninani zvake munhu weZimbabwe unoda kuchiteerera Studio 7, ndinokwazisa ndichikumbira upenyu hwakaendeka kuna aninani zvake. Vanhu ndiri kutaura pano ndine hasha. Hasha dzangu ndedzevanhu vanotaurira mapazi ehurumende ese, ringave batiko ripi, zvibazi ripi zvaro. Vanhu woye taurai muchiziva kuti muri kutaura bazi rinorarama nekuda kwavanhu vari kubhadhara mateksi. Vanhu woye taurai muzeni makamirira vanhu. Ndinokupe mienzaniso, uri munhu uri kutotaurira mapurisa tisingati ndobazi rezvemukati. Haasi kutaura zvinofadza, asi kuti zvinogumbura. Munhu ari kutaura akamirire zvikoro. Munoti gumbura vandoro, munotiuraya vamujiri pamunotaura.
Hello, Pastor Studio 7 Morisei. Yeah, guys, don't go good. We face a chibuda chitara Studio 7 go dance my helicopter takura munhu kupi kupi. Sa 1 or 2 or to tower anzi do my helicopter takura 1 or 2. Nyika muno most 15 million wanu ma 16, 17 go wanzi. E ningu yakatakwa kubva kuchipaya kuchipatara chakati akendeswa kwakati. Zva zvimwe zvinoita 1 or 2 zvo ndanga bva kutopembedzwa nyika yese kuti anzi watakura nechikopoko.
Nhasi mbovhuraiwa mashoko angu pa Studio 7 ndaane nguva ndichitumira mashoko angu pa Studio 7 asi musoro kukwanisa kumbundi tinombotaurawo. Apa ndataurawo nyaya yedu yeZiggy nhasi kuti Ziggy riri kutinakidza zvisingaitwa madonhero ariri kuita because airtime yedu yaakushanda yeZiggy. Taakunyanya kurishandisa kuairtime nekumabhandos. Sandota nhaziye kuti Ziggy rinoshandawo dzimwe nguva zvakanyanya especially kuairtime.
Pa Studio 7 apo muri sei. Ndine mashoko angu mashoma ndoda timengo sadzisa. Vanhu rongochema chemwana kuti kwazi ZANU PF zvazodi ngavatidzikamire hapana paunouya kwapuwa sadza nezanu pf kana kuti sei. Saka munondongoudza kuti ngavatidzikamira inini.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wechitendero Gogolona Chasakara anobva kwaChivi. Ngatinzwei hurukuro yaita naIvanzi Zininga weStudio 7.
Avandi Gogo Chasakara, inzwaiwo nyaya yangu hamawe. Ndotu kwane
chifu. Makadi mwanangu. Magitare ndakatanga kuafarira mu-2012. Asi kutangisisa chaiko, ndaingoafarira ndiri mudiki ndichinzwa vana Margaret Singana vachiimba. Nana Jimmy Cliff nana Dobby Gray.
Gogo mainakidzwa, imi maiteerera vana Dobby Gray. Hama neshamwari vaidzi kudii manje?
Hama dzangu dzaiseka. Ndakatanga ndichisekwa, hama dzangu dzinonditsigira zvikuru sei. Mukoma wangu andinoteedzana naye anonditsigira zvikuru kwazvo.
Matambudziko api yamunosangana nawo imi?
Machallenge atinosangana nawo inini ndeyekushaya mari yokunotsikisa nziyo nemavhidhiyo. Haipapapo pane nyaya ipapapo. Saka ndinotoita zviya zvokuti pamwe ndikarova zvidhinha ndikapisa, ndopo ndomboenda ndonotsikisa zvangu. Vanoda kundiwana vanondiwana panhamba dzinoti 0777487921 ndopandinowanikwa.
Yezvo tave kukumbira kwamuri samasimba.
Mune mashoko here amungasiriwo vatsigiri venyu?
Vanditsigire, ndoda kudzidzisa vana mazuva ano. Vana vechidiki vasikana nevakomana havasi kuita zvakanaka. Saka ndochinhu chandinonyanyisisa kuti ndipinde mazviri ndibatsire vana vechisikana ava vanongoti chero nguva yavafunga vanoda kuroorwa nguva isati yakwa. Handinhu zvandinoda kuti ndisvike pazviri izvozvezvo.
Chitipai kamwe chete keHoza Friday timboti ombi chano.
Nziyo yandinoda kutanga nayo ndiyo inonzi denga ririko.
Vazukuru, kuteerera kwakakosha. Ukangoteerera unopinda kudenga. Usateerera, vazhinji vakafuka masaga, vamwe vakaita gwembe, vamwe vakaita manza nokusateerera.
Manzwa hurukuru yaitwa naGogolona Chasakara naIvanzi Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekubiwa kwemari inoita $4 million kuulawayo. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Gibbs Dube.
kutenda cherima kutenda wauya nacho inzwa ishoko randau ya
so kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla zine kuMfumfu 2024 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kwakobulawayo kukhanya ngani imhlolo kaJosephina akuqedakali, kodwa sithemba ukuthi amapholisa bazakwenza ucwayisiso lwabo babanje, ngoba akula nto engenzakala njalo ilanga libalele.
Amapholisa athi adinga abantu abatshontshe izigidi ezine zamadola emelika $4 million kobulawayo.
Umdala yena indicated ukuthi ufuna ukuletstand asikakhulumi ezempeni. So asika khuluma ukuthi what exactly we're going to do.
Umoyi uJinga Dube owalwa impi yenkululeko unikwa isicoco seqhawe leZimbabwe. Umdeni wakhe uCity wacela ukuthi abekwe lokobulawayo. Abalandeli beHighlanders Football Club bathi kabasuze bebukele imidlalo elandelayo khonapha kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi kakabophi abantu abayisithupha abatshontshe izigidi ezinye zamadola emelika $4 million ebhanga le-Ecobank obulawayo izolo. Kubika uNgqwele Dube.
Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi uthi basahlolisisa udaba lolu.
We are still conducting investigations. When we have the information which is relevant to give to the media and the public, we certainly do so.
Ibhanga le-Ecobank livuke livaliwe namuhla kulotshwe phandle kwalo ukuthi behlelwe ingozi kulandela ukubanjwa inkunzi kwabazemthetho abathwala imali yabe Safeguard Security. Inkampani le ibikhangelelwe ukuba izathwalela imali le eHarare. Abaqondisi bebhanga leli sibafonele kubomakhalekhukhwini balile ukukhuluma ngodaba lolu. Abantu abayisithupha laba bahluthune imali le ebilindwe ngabahlomileyo emoteni yeSafeguard Security phambili kwebhanga leli. Abantu laba babaleke ngemota yohlobo lweFord Ranger bethwele imibhobho ama-AK-47 lama-revolvers. Inkamba yamapholisa iseduze lendawo le. Omunye wababone lokhu kusenzakala unkosazana Sindisiwe Chuma.
Ngisezengifike emgodweni lapha ngithi ngiyathi ngibona abantu begijima engikhangele efonini, ngithi ngiyathi ngibone abantu sebechapha umgwaqo, abanye akusela muntu kupassage yona leyana. Ngisemgodweni sengithi ngiyakhangela ngibone abantu sebethwele izibhobho, ngahle ngagijima ngangena kubuilding ebiseduzane khonapho.
Umnumzana Engliston Swanda, umqondisi we-Green Africa Technologies, ubambe owangaphansi ngokwenzakaleko obulawayo.
Lokho kwakobulawayo kukhanya ngani imhlolo kaJosephina akuqedakali, kodwa sithemba ukuthi amapholisa bazakwenza ucwayisiso lwabo babanje, ngoba akula nto engenzakala njalo ilanga libalele. Egcekeni imali iphunguzompolwa kuphela. So nxa amapholisa ecabangela ukuthi kungabe kulesandla semfene esiphakathi, wonke umuntu lathi sikubona njalo ukuthi kungabe kulesandla semfene esiphakathi, kodwa hayi, amapholisa eZimbabwe nxa sebefuna ukukubamba sithemba bazababamba masinyane.
Ukuhluthunwa kwemali le kwedlula lokho kwenzakala phezu kwebholoho leGwebe River ngomnyaka ka-2021, lapho amasela athathela abezomthetho izigidi phose ezintathu zamadola emelika. Wabotshwa abantu ababesebenza kubhanga elathathelwa imali, abagwetshwa ukuba bavalelwe ejele okweminyaka emibili. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNgqwele Dube.
Umdeni kaMoyi uJinga Dube owalwa impi yenkululeko ekubiyo leZebra njalo wakaba umphathi ntambo kahulumende uthi wacela ukuba ingcwatshwe eLady Stanley Cemetery hatshi iNational Heroes Acre eHarare. Loba kunjalo ibandla leZanu-PF selimnike isicoco seqhawe lesizwe. Unqole Dube usipha njalo lolo daba.
Umnumzana Vusimuzi Dube uthi uyise wabatshela ukuba ofisa ukungcwatshwa labanye abalwa impi yenkululeko abagoqela owayekhokhela iviyo lezipra uLookout Masuku labanye.
Umdala yena hethi indicated ukuthi ufuna ukuye Lady Stanley asikakhulumi ngezempilo. So asikakhulumi ukuthi what exactly we're going to do. Asikahlangani njengemuntu.
Unkosikazi Opa Mochinguri Kashiri utshele ababuthene emzini kaMoyi ukuba usenikiwe isicoco seqhawe.
His Excellency the President and First Secretary of ZANU-PF, Comrade Dr. E.D. Mnangagwa, has conferred a national hero status to the late Comrade Colonel retired Chinga Judge Dube.
Lokhu bekufiswa ngunkosikazi Molly Ndlovu. Olilunga leZANU-PF Politburo, ibandla leZANU-PF lingakethuli umbiko ukuthi usenikiwe isicoco seqhawe lesizwe. Bayakhala labalandeli beqembu lenguqu leHighlanders ngokubhubha kukaDube. Okudale leHighlanders Board, umnumzana Elkana Dube, uthi balahlekelwe ngumuntu obeyindoda emadodeni.
Sisebenzelayo okwesikhathi eside uChinga. Ela elilunga leqembu njalo futhi encedisa lapha lalaphayana esebenzisa izimali zakhe esebenzisa isikhathi sakhe ethuthukisa umsebenzi weqembu ubexhasa iqembu ecebisa lapha lalaphayana ikakhulu nxa iclub ibhoda idinga isponsorship. Ube singenisa amahofisi lapha lalaphana isincedisa kakhulu.
UDube owake waba ngumqondisi weZimbabwe Defence Industries njalo wamela emakhokhoba edale lePhalamende ubhubhele eMatadei Hospital lapho ahlinzwe khona inhliziyo kulandela ukugula kwakhe kwamaviki ambalwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguNgcwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhulumende unanze ilanga lababalisi ele World Teachers Day namhla eGogwe lapha ncome amatijala ngomsebenzi abawenzayo lanxa bebhekane lengxaki eziningi. Ababalisi bathi bafuna ukwengezelelwa iholo njalo umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uyakulungisa lokhu. Uze sizwe okuningi ngokubhekane lababalisi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Mandla Nkosi Siwela, umbalisi okhubazekileyo ongumlobi oyimbongi ofundisa isikolo seJotsholo Secondary School.
Njengoba kuyi-Teachers Day umhlaba wonke, thina njengababalisi siyathaba ngoba silanga okumele sihlale phansi sikhangele ama-achievements ethu, sikhangele mhlawumbe lama-weaknesses ethu, ama-strengths, njalo sikhangele ukusihlupha. Ngamafitshane ababalisi nabantu abaqakathekileyo, kakhulu ukuthi eBhayibhelini uJesu ngokwakhe kwakuthiwa ngurabhi, umbalisi omkhulu. So nxa sihlala ngenzima ilanga elinjengaleli usinika umbono omuhle, siyalakha ukuthi sifundise abantu abe. But however, kulama-challenges amaningi, ithemba ukuthi uyakwazi ukuthi-ke eZimbabwe umbalisi umuntu okhangelelwa phansi ngendlela yokuthi imbadalo yethu incane, kade sakhala sikhala economic challenges as a sector. When abavalisi abakhubazekileyo abafuna ukuthenga ama assistive devices, abafuna izinto zokusebenzisa nxa befundisa, bazidingela ngemali yabo ama-talking laptops, ama-software bayadila. So ungavele kuhluphe khonotshana kuba yizinto.
Kodwa liyathokoza yini ngoba sizwile umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube esithi ababalisi bazangezelelwa iholo. Ubona ingani kungaletha umahluko?
Ukuthokoza kuyabe kukhona nxa usithengiswa, kodwa isimanga esikhulu sesathengiswa kaningi. Mhlawumbe kwesinye isikhathi ababalithi ngathi ngamafikitshane bamile bakhangele ukuthi kathi lezokuthengiswa zizagcwaliseka njani, njengoba siyabona ukuthi iviki leyi phela ilokhu iphethe isilwa. Njalo uprofesa kasacacanga ukuthi uzafaka nini lokhu akufaka, njalo uzafaka ngasithi isilinganiso. Yilo uvalo olukhona ebabalithini asebesehluleka ukufundisa abantu abantu, asebesehluleka ukuhambisa omkabo kumbe imuli zabo ezibhedlela.
Uke wakhuluma ngokuthi ababalisi abakhubazekileyo babhekana lengxaki eziningi. Yiyo, ungachasisa kabanzi ukuthi kuyini lokho, njalo selake lakhweza yini lolu daba kuhulumende, kukanti lithola sizobani?
Uhulumende ngamafitshane ngamtshayela ihlombe ngalokhu ukuthi siwasinika u-AID. Kuqala imbali yethu u-AID wawuhamba la ebhenki lehluphela ngakhonokho kukhona, babengekho ku-payroll. So bathe sungani kungconywana lanxa kulezikhalazo ezithize. Izikhalazo zethu ezithize ukuthi yakusenzwa ama-policies amaningi. I-brain language ayi-observe-wa. Kwesikhathi ama-software weza abhaliweyo ukuthi siwafake emthumeni ethu esiyidingela kanye ekhulumayo sikuthola late. So ngezinye indlela umbalisi okhubazekile uphakathi kwenkinga. Ukanti izikole esifundisa kizo ezinye zi-unchanged ngoba kasitho ukuthi azinama-ramps, i-environment yangkhona iyabe ingavundi, ama-toilet laphana hayi langane yaze lithone sikubalisa. Kodwa sesakuhambisa kuhulumende, sehlanganiswe i-release fund sakhona. Kuhle ngoba sikabosenator sibakhiphayo ukuthi basidlole noma ushili laphana bayenza sibe msisebenzi wabo omkhulu ukuthi bakukhuthaze uhulumende. Kodwa-ke
lo ngumnumzana Amandla Nkosi Sisuwela, umbalisi okhubazekileyo njalo ngumlobi eyimbongi, ubexoxa cingweni losithandekile mdlanga weStudio 7 esejojolo. Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasela ngamandla kwele Lebanon lapho lithi lizama ukuthundubeza ibutho leHezbollah eliphosela amabhomba kulelo lizwe. Ele Israel selamasoja kwele Lebanon kanye leGaza eselilomnyaka lilwisana khona leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Kuqhubekela phambili umkhankaso wokhetho lweMelika oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Abancintisana kukhetho lolu owake waba ngumongameli uMnumzana Donald Trump nomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris bethekelela izabelo ezijiyeneyo bedinga usekelo. Le yiStudio 7 yesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezithule isixwayiso zesithi sekungaqhamuka udlakela lwe-xenophobia kwele South Africa loba nini lubangelwa izindlela ezisetshenziswa nguhulumende umanyano ukuzingela lokubopha abangela amaphepha kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba esi-Johannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo omphakathi lezi zithi indlela uhulumende ozingela ngayo abokuza abangela amaphepha isivuse ukutshotshozela okukhulu enhlelweni zokuxhumana ku-inthanethi okuyinto engabangela ukuqhamuka kodlakela lwe-xenophobia. Ebulenjini be-inthanethi kugcwela abokuza laba bebaleka, abanye becatshe ephahleni, abanye beqhunqa izililo, bephoselwa emoteni zamapholisa sebefakwe izankosi. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Cleopatra Buthelezi uthi kungani kulohlelo olufihliweyo lokwenqabela bokuza ukuphuma phandle.
Abasakwazi ukuphila freely, abasakwazi ukuhamba freely, akwenzeki lutho nje freely. Bavalelekile, abanye abakwazi ukuya emsebenzini, abanye abakwazi mabengayi emsebenzini, bayaxoshwa emafletini, abanye bahleli phandle on the street with abantwana.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi enhlanganisweni ye-Women in Diaspora Association, unkosazana Vuyani Hlazo, uthi izenzo zikahulumende lezi seziphehle inzondo engadala umonakalo omkhulu.
Ungathi into yakhona isile nzondo yagcina yenza kungabi ukuthi kuqondiswa abantu ukuthi babe namaphepha, but inkinga esinayo ukuthi imajority abayiba ama-voters ala ekhaya basizonde obazonda ama-foreign nationals.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe, umnumzana Inches asithi.
I-Department ye-Immigration kumele ibe ne-improvisions zokuthi noma umuntu angaphakathi kweleli lizwe ahambe ku-Home Affairs ayo-extenda amalanga ayenze noma yini ukuthi sibe nabantu abarejistiwe singaphakathi kweleli.
Unkosikazi Sharon Ekambarami oyenhlanganiso ye-Lawyers for Human Rights, amagqwetha ezamalungelo abuye njalo asebenze le-Kopanang Africa Against Xenophobia elwisa umkhuba we-xenophobia, uthi inhlelo zikahulumende lezi sezenze kwabonakala sengathi bonke abantu bokuza izigange. Olwela amalungelo wakwele South Africa umnumzana Siphiwe Mbatha uthi usizi ukuthi sekusenziwa sengathi abokuza akulanto enhle abayenzayo.
For example, uma ubheka kumalokishi wethu kunama-shop abantu base-Somalia, Ethiopia, abaphuma ngaphandle kwe-South Africa. For example, angisagibeli ukuya edrobheni, angisagibeli, angisayi mall la ngithenga khona kungqoba nkulu o-Pick n Pay, ko-Shoprite, sengithenga kubo la ngamanani aphansi. Ngiyakwazi ukuthi ndangaphathi kwenyanga ngingenamali ngikolodise, but angikwazi ukuya ku-Pick n Pay or e-Checkers or e-Shoprite ngiyokolodise.
Kodwa-ke umsekeli kampani Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Njabulo Nzuza utshele iphalamende ukuthi abanqwanelanga abantu bokuza kodwa balwisa ukwephulwa komthetho wokungena elizweni.
Asihlosanga ukuvimba ukungena kwabantu elizweni ngoba vele abantu bazahlala bengena bephuma. Esikwenzayo ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni.
Kodwa-ke inhlanganiso zamalungelo oluntu zithi uhlupho lolu luza qedwa kuphela ikupha abokuza laba amaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
The Voice of America.
Sikasizwe imibono kahulumende weMelika. Abantu abayizigidi ezingamajumi amabili lanhlanu 25 million babhekana lendlala esabekayo kwele Sudan. Abedlula izigidi ezilijumi 11 million sebebalekile emizini yabo. Womele elemelika kunhlanganiso yamazwe wonke e-United Nations u-Ambassador Linda Thomas Greenfield uthi lolu hlupho olukhulu olwedlula okwenzakala kwezinye indawo emhlabeni wonke jikelele. U-Ambassador Thomas Greenfield uthi udube lolu lubangelwe yimpi engelangqondo eziyenze ukuba abantu beswele ukudla, amanzi, imithi lokunye. Uthi kumele kubekwe phansi izikhali njalo umhlaba wonke jikelele uncede abaswela ukudla. U-Ambassador Thomas Greenfield uthi eZamzam Camp eDapua ngohlola njalo nyaka bekusifa umntwana oyedwa kumahola amabili ngenxa yendlala. Kusukela ngaleso sikhathi uthi isimo sesisibi kakhulu ngoba kulabantwana abalambayo, abahluphekayo njalo labahlala bejojobele. Uthi kumele kubekwe phansi izikhali esigabeni se-El Fasher, e-Khartoum lezinye indawo lapho okulabantu abaningi asebebalekele impi yomvukela. U-Ambassador Thomas Greenfield uthi ibutho lakwele Sudan kanye labahlamukela uhulumende abe-Rapid Support Forces yibo abenza konke lokhu. Uthi kumele kususwe yonke imigoqo yokuvinjwa kokudla okumele kufinyelele uZulu, ikakhulu esigabeni se-Andre. U-Ambassador Thomas Greenfield uthi kumele inhlanganiso ezisiza uZulu zincede abantu abahluphekayo elizweni leli ngokuphangisa. Uthi elemelika lizanika eleSudan izigidi ezedlula amakhulu amane $424 million yokunceda abahluphekayo elizweni leli lamanye aseduzane lalo. Uphinde wathi inhlangothi zeMelika ezimbili sezincede iziphepheli zakwele Sudan ngezigidi ezedlula amakhulu amane amadola eMelika, US $223 million. U-Ambassador Thomas Greenfield uthi Bonke abantu abakhathazwa ludubo lolu kumele bencede abantu bakwele Sudan njalo kube lenkulumo zokubeka phansi izikhali. Le imibono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo, isiphathamandla seqembu lomdlalo wenguqu eLeylanders Football Club uSihlangu Dlodlo uthi balusekela uhlelo oluqoqwa ngabalandeli olokukhalala ukubukela umdlalo ozakuba khona enkundleni yeBarberville Stadium ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
UDlodlo uthi kuzakuba inyama yembongolo ikhetha omthandayo ngesonto lapho abanye abalandeli beqembu leHighlanders abaqoqe ukuba baye kuthana endaweni yokuzithokozisa yeHighlanders Clubhouse kulokuba babukele umdlalo ozakuba phakathi kwaleli qembu leZPC Caribe.
In marketing, the basic principle is that products compete.
Ungananzela kumarketing okusemqoka kuba lokho okuthengisayo kuyabangisana kuhahabela labo abathengayo. So kubalandeli beqembu abaqoqa umcimbi wabo ngesikhathi sinye kulo mcimbi oqoqwa yi-PSL nanjengeHighlanders isekelayo mibili limcimbi.
Inkuthazo yokuba abalandeli beqembu leHighlanders bekhalele ukuya enkundleni iqale ngemva kokuba iqembu leli kuthiwe kumele lihlawule inkulungwane eziyisithupha zamadola eMelika 6,000 ngemva kokuba umdlalo walo wenkezo Chibuku lele Simbabora ungasafikanga emaphethelweni kunyanga edluleyo. Umlandeli weBhosa uBeatrice Mpofu uthi lokhu bakwenza ngoba bekhathele ukucindezelwa okwenziwa iqembu labo abalithandayo.
Asingayini eground eBF ngesande. We are tired ngokuqibelezelwa ngamarefu lapha eZimbabwe kula team esupportwa njengeHighlanders.
Omunye njalo umlandeli weqembu leHighlanders uBlessing Sweswe laye uthi ukubona kungcono ukuba batshengisele ukukhonana kwabo ngokubuthana eClubhouse.
Abantu asambene eClubhouse sinikeni team imali kwanisimfayinda.
Umsekeli weqembu leDynamos uBernard Chimutsotso uthi laye uvumelana lenyathelo leli lifuna ukuthathwa ngabalandeli beqembu leHighlanders.
Hayi vele lokhu right because lapha abalungiseli bona bodwa beHighlanders balungiselela lathi thina beDynamos. For example, uyibonile imatch yeHighlanders versus Dynamos. Our player wachangi eyopho urefu akhipha ngiveni ikhadi.
Umkhankaso lo ukuba abalandeli bekhala le ukuya enkundleni ngesonto usulumathe wasabalala waze wafika la kwamanye amazwe. Njalo umgcini sihlalo wabakhokheli beqembu leHighlanders eBotswana uSifas Chuma uthi labo bawusekela.
Siyenze i-arrangement yokuthi imali sifake ku-orange money kulezi namba esizazithumela. Kodwa besinxusa futhi wonke abalandeli beqembu ukubana baye kuzona lezo ndawo eFrancis Town lakhona lapha eGaborone lapha ama-contributions azathathelwa khona bese siwaqoqa siwahambise eClubhouse.
UPressure Sibanda laye ungumlandeli weqembu leHighlanders uthi ume waxamalaza nxa ehluza lolu daba lokukhalala kwabalandeli beBhosa ukuya enkundleni.
Of course iPSL maybe it will be affected ngepercentage abazayithola because of the number of people abazangena eBF, but at the same time I think imali yona le ezakhitshwa ngabantu eClubhouse will at the end of the day taken to pay the bills eBF.
Abaningi abalandeli beqembu leHighlanders abaloba ebulenjini beveza ukusekela kwabo ukuba kungayiwa enkundleni. Izahluko zabalandeli ezisendaweni ezehlukeneyo ezigoqela iSouth Africa chapter lazo sezikhuphe imbiko zisitsho ukuba zivumelana nalawo umkhankaso. Kuvamile ukuba nxa iqembu leBhosa lidlala abantu besuke kude lakhatshana bezolibukela leli qembu, kodwa kulimpela viki iningi labo lithi lizathumela imali kuphela. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingu Joseph Njanji.
So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani sihlobo. Hayi singathena singabantu nje singakhali ngegovernment yaseSouth Africa. Igovernment yaseSouth Africa isebenza ngamalungelo abantu omphakathi, kungakho nje libona ngathi bayakhetha banobandlululo ebantwini bakithi. So thina ingxaki esinayo ukuthi yena laba abakithi laba i-ambassador yakithi nabomthuli Ncube ne-government yabo ibona abasiphilisa kanzima. Awuke kuze uthathe i-passport ulifake kuma 5,000 something, ngapha i-permit ifuna 4,000 which means almost 10,000. Labona ukuthi ibona abasibulalayo. Thina kumele ukuthi sitshele i-ambassador nabomthuli Ncube lobahlise lezi zinto zabo lezi zokudulisa ama-passport. Ngoba kulukuswisa ubuhlungu kakhulu. Abanye abantu abasebenzi abanye bakhola u-2.5 ngenyanga, kodwa kumele ukuthi abekele inama imali ye-passport uzoyiqeda nini.
Salibona VOA. Ubulisayo umethusele uBanda
la Freedom Park ngokuhlala eGoli kuthiwa izimo zasekhaya ekhaya ukithi lenyama endlovu lendabuka khona ya sezizwa indaba zabo kagwayi kunzima lokho siyazizwa siyazibona sizelwe vele kukubi namanje kusasekubi kusasekubi ubhizi uthengelana lezi nduna izimota ngithi urobha zona induna lezi ukuthi zirobha abazali bethu ekhaya lathi sinje siyavota wethuselwa emovotini la siyayithuselwa emovotini lapha into ezenzakala ekhaya lezi nduna nazo
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo.
Ichi Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculo kaMaskandi osacathulayo kumadibhini ephethe idlalade lakhe lakuqala elesihloko esithi Abathakathi. Lomculi udabuka emadojeni esigabeni sePhumugwe kodwa ucula ekwele South Africa. Nawe xoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Ngiyabingelela ngenkulu injabulo emsakazweni. Ngiyathokoza kakhulu ukuhlangana nani ngalesi sikhathi balaleli nabathandekayo. Ngifana wasafikayo endimeni zomculo ocula uMaskandi. Uzibiza ngokuthi nguMadibhini, uMadibhini Music Productions. UFacebook nguMaclean Mpofu, uMaclean Skizora Mpofu.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangathanda ukuxhumana nathi bangasithola ku number ezithi 0793490953. UFacebook bangavula bangangena epageini elithi Maclean Mpofu, Maclean Skizora Mpofu. Lapho ke bazothola yonke imininingwana eqondene nabakudingayo. Then abadinga umculo ukuthi bangawuthola kanjani, bangawudownloada enkundleni zonke ezithengisa online, kuSpotify, on YouTube, even nakhona futhi bangazidownloada. Abafuna ama-CD nama-USB ayatholakala njalo endaweni ezifana naseSoweto, naseJohannesburg, ku-Free Street. Ba-contacta yona le inamba futhi usho nje ukuthi indawo ukuphi, bayathola i-delivery.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Abalandeli ngibatshiyela umlayezo othi kusesekuningi lukhulu oluzayo, mthwakazi omuhle lukhulu oluzayo, ngithembisa injabulo engasoze ukuphela masinya, ngithembisa uthando olukhulu, ngithembisa ukudla kwendlebe okunohlonzi, ukudla kwendlebe okwakhayo ezimulini eziningi okududuzayo emoyeni edabukile. Jabulela kakhulu ukuhlangana nani, ngingajabulela kakhulu uthando lwenu, isapoti yenu bobhuti nabosisi bobaba nabomama bomkhulu nogogo, ngingajabula kakhulu.
Hayi namhlanje ke isikhathi sesedliwe ngumangoye, ngakho ke siyathemba ukuthi sizawa lempela viki elijukela. Siyakwazi ukuthi ke kobulawayo kwenzeka inkeme enkulu amapolisa lokhu edinga abantu abatshontshe izigidi ezine zamadola emelika 4 million US dollars. Ake kwehlule kwalamhlanje ukuthi siqhubeke silani olivalisa ngenjabulo umthombo sithemba uKip Stube lilale
uhlelo lwezindaba zezimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe.